Vanhu utsinye vanogara vakanina miira setsine vane flu. Hanzi votsinye hakusi kuhotsira vasiye zvako iwe wekavatsinye. Vane utsinye vanogara vakanina miira setsine vane flu. Hanzi votsinye hakusi kuhotsira vari kugaira siya. Tinototanga nehama chaidzo. Unotoshaya kuti chandakatadza kachiko. Vari tachikwe hanzi chipwe. Uone mawani ako kuzoti vamwe vasiri kavewukama. Vanotoziva kazvinhu zvangu kuti bisa vachindiipisa vachindichipisa ndakuta. Vane utsinye vanogara vakanina miira setsine vane flu.